Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misore na udzeludza nasi chitatu chivabvu 8/2019. Dare repamusoro High Court nasi rapa mutongo wekuti kudomwa kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kwaisava pamutemo uye sarudzo dzeExtraordinary Congress dzinofanirwa kuitwa mukati megore. Asi bato reMDC rinoti richakwira kubato repamusoro-soro reSupreme Court sezvo risiri kutambira mutongo uyu richiti zviri kuda kunzi zviitwe hazvikwanisike. Vanhu muSouth Africa vovhota nhasi vakawanda vachitarisira kuti bato reANC richakunda kunyangwe zvaro mapato EFF neDA achitarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo. Vatori venhau vanoti hurumende haina zvairi kuita kuedza kuvandudza mitemo yezvevatori venhau. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mitemo iri kuvandudzwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzekuSouth Africa uye zvinoreva mutongo wedare repamusoro peutungamiri weMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.